Motauriri weZifa vaxolisani gwesela vanoti chikwata ichi chanzi chidzoke kumba sezvo vasina kuwana mhinduro kubva kune vecup zvichitevera tsamba yavakanyora yekupikisa kudzingwa kwavo makundano aya vachinzi vakatambisa mutambi asiri wezera riri kumakwikwi aya vagwesera vanoti vaziviswa nevekosafa kuti pari zvino hapana chekuita kunze kwekudzokera kumusha
hatisati tawana mhinduro kubva kusangano rekafu nenyaya yapiwa yatakaita yemaunder 17 kudisqualifa kwavakaita vatambi vedu vari kubva kusouth africa nhasi vachisvika nhasi seZifa sezvatakataura nezuro apiwu yedu yatakaisa ikokoko hasati taisiya ticharamba tichibvunza kuti kafu kuti apiwu yedu yafamba sei
zimbabwe comoros botswana neiswatini dzakadzingwa mumakwikwi aya zvichinzi vamwe vevatambi vavo vaiva nemakore anodarika anotenderwa zvichitevera ongororo yakaitwa nevekosafa vachishandisa michina kodzingwa kwenyika idzi kwasiya kumakwikwi aya kuine south africa zambia malawi neangola uye nyika mbiri dzinenge dziri pamusoro pamakwikwi ave kutanga zvekare svondo rino dzinoenda kumakwikwi e2021 africa cup of nations kunyange vekubotswana neeswatini vari kutambira kudzingwa uku uye botswana yatodzinga mukuru webotswana football association vamhlolo mhlolo eswatini ichitiwo kuchave nekugedhagedha kwemazino zifa iri kutsika madziro ichiramba kutambira danho recup nekosafa iri vagwesera vanoti chiremba wavo akaenda nechikwata ichi kusouth africa varobson joe vane umbowo hwakakwana hunoratidza kuti vatambi ava vakaongororwa nemichina muHarare vakaonekwa vari vemakore anotenderwa vanoti vabvuma kuti chikwata chezimbabwe chidzoke kumba kwete nekuti vari kubvuma mhosva asi kuti havaasi kuda kukonzera nyonga nyonga kumakwikwi aya mokoro wavana chiremba muzifa vaedward chagonda vataurirawo studio 7 kuti vari kushamisika nezvakabuda kusouth africa sezvo vakaita ongororo yakakwana pavatambi ava pane chimwe chipatara muHarare zvichakadaro mutambi wemuzimbabwe tinokadewere akamuka chibhebhenenga nezuro manheru ndokukanda chibodzwa chakapa leon kukunda engers 1-0 kadewere akarova mambure kwasara maminetsi gumi chete kuti mutambo uyu upere ndokupa leon mapoints akakosha ese matatu kadewere ndiye mumwe vatambi vezimbabwe vakatifararira mhiri kwemakungwa vari kuita zvakanaka izvo zviri kufadza aimbotambira maorias necapes united joe mugabe mugabe anoti vese vari kurura kunze kwenyika kusanganisira mark culleybourne vakauya kuzotambira maorias panobuda chikwata chinonetsa kukunda
for those playing overseas me I just urge them kuti vade kutambira nyika yavo despite my hardships atinenge tinawo but if they all want to play for our country and we will have a very strong team
vamwe vevatambi ava vanosanganisirawo mavelas nakamba knowledge msona jordan zemura tendai darikwa tine jadebe marshall munetsi david moyo naadam chiksen kadewere nevamwe vake vemaorias vakatarisana nemitambo miviri yeafcon wepamusha nezambia nemumwe kugaborone nebotswana pamusoro pezvo zimbabwe ichasangana zvekare neghana ethiopia nesouth africa mumitambo ye2022 world cup nhengo yeorias friends club vatakudzwa mushinga vanoti zimbabwe inofanira kuunganidza vatambi vayo vese vari kurora kunze kwenyika ava kugadzirira mitambo iyi
nguva inouya iyi ngavatanga vanatsoprepare vodaidza maplayers anozotamba bhora racho kana taakupinda mumatournaments kwete kuti vangoshandisa maplayers anotambira mulocal vozoda kuzotambisa vanotambira kunze
zimbabwe yabudirira kuenda kumafinary eafcon kanokwana kana asi echirekurwisa kuenda kuworld cup Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.